chirwere cheshuga cheedha ibhiti chinokonzerwa nokusashanda zvakanaka kwenhengo inowanikwa mumwiri wedu inonzi pancreas kana kuti rwatata. Rwatata rune basa rokuburitsa hormone inonzi insulin yakafanana nehundi. Hormone iyoyo ndoinoita kuti chikafu chatinodya chikwanise kubva muropa chichienda munhengo dzomuviri. Saka munhu akaita chirwere cheshuga, rwatata rwake rinenge aidha harichaburitsa muto iwoyo unoita kuti chikafu chibve muropa chiende munhengo dzomuviri, kana kuti muto uri kuburiswa hausi kukwanisa kuti chikafu chifambe kuenda munhengo dzomuviri. Saka patozi kuti munhu aane chirwere cheshuga, irwatata runenge rwakanganisika. Ende kutaura kwatiita pari zvino apa, asati apane munhu akuziva kuti chii chinomboita kuti rwatata ruome kuburitsa homoni iyoyo inonzi insulin. Mascientist vari kuedza pasi rose nepesi pavanokwanisa, but kusashanda zvakanaka kwenhengo iyoyi inonzi rwatata ndoinenge yavhiringidzika pamuviri womunhu.
Munhu angazive sei kuti ave nechirwere ichochi chedhaibhitisi kana kuti cheshuga?
Munozviona nokuenda kwake kutoireti zviri abnormal zvakanyanyisa, kunwa mvura zvakanyanyisa, akangogara nguva dika akunwa mvura, munomuona mumwe nekuondoroka, iye asiri kuita zvekuti aondoroke, munoona mumwe nekuita nzara pese pese, vamwe ndovanopedzisira vakuita mamota kana kuti maronda anonetsa kupora, vamwe zvakare vanoita kanganisika kunhengo dzavo dzechirume kana dzechikadzi, kushayiwa simba kana kuita trashi. Zvese izvozvo vamwe masymptoms anogona kuratidza kuti munhu ava kuita chirwere zvikuru sei yekunwisa mvura nekuenda kutoileti nokuondoroka nokunzwa nzara nzara. Ndo makuru makuru iwayo angaratidza kuti munhu aane dhaibhitisi. Asi kune vamwe vanhu masymptoms aya haaratidzike, saka tichiti it's a silent killer disease. Saka tinokurudzira kuti vanhu vaende kunochekwa kuti vane dhaibhitisi here, kuti kune vamwe vanhu masymptoms iwayo haaitike. Ndozvoziva kuti munhu aane dhaibhitisi aunzwa kuchipatara aidha stroke kana kuti aita kidney failure, ndipo mozoona kuti yanga iri dhaibhitisi yanga ainayo. Saka kune vamwe vanhu havaiti masymptoms anooneka, asi kune vamwe vanhu masymptoms andataurayo ndo anoratidza kuti munhu uyu angangova aane chirwere cheshuga.
Avo vane chirwere cheshuga uyezve vari kurarama nacho, zvii zvamungavakurudzirewo imomo munyika kuti vaite, vari kuwana rubatsiro rwakakwana here?
Yes, rubatsiro tiri kuwana zvakakwana, mushonga wavapo zvakanyanya. Isusu tiri kuvakurudzirawo kudya kwakanaka, kutora mushonga yavo, uyezve dhaibhitisi chirwere chinomanejwa nokuita mitambo yatinoti maexercises. Saka tikedza nepese patinokwanisa kudzidzisa mhuri yeZimbabwe, tiri kuita maprograms tinotera vana vane dhaibhitisi muZimbabwe, tiri kuvasapota nokuvapa mushonga for free.